inyaya struggle for power nekukontrola but inyaya kuti vari kuona kuti mukuru ezvezvi awiki kereke saka izvezvi kune mastakeholders vakada kuti vakabhutire vamwe seki yacho iyoyo due process yekuenda kucongress ngaindofamba zvakanaka vanhu ngavakambeni ngavaoganizane vaende kucongress zvakanaka nazvo kana maimudziva tinokundwa kucongress vanokundwa kucongress sati tingadi ndechekuti kwaite kudhinisa kuyakakupa kuta power vacuum nekuti inozokonzeresa civil strife uye zvino oredhi hakuna munhu ari shuwa yekuti ndoinivhesita here nekuti hatizoziva kuti aftermathday congress inenge yakamira sei saka vanhu vanoda kuti kwashuwadi kuti stability iripo kwete zvokuti muri mupati imwe chete mofamba muchingori maana kupublic
asi ipowo panopera congress yacho vamanyadza muri kuona pachiuya kubatana here mubato iri
kubatana hakupo unless rimwe gupu ikange yakundwa zviri outright nekuti irival congress iyi kuti anenge ahwina take the all ndo approach inenge iri kuitwa pasina zviyaziya zvekuita macompromise netolerance afari kutora complete ouster vamwe vachifunga kuti tikange tato inhaiitatora seki yese so batana batana chiyako chaikakuta congress handione zvichiita ii zvinotokondinya kana kutoita western
asi zvanga zviri zvinhu zvakakodzera here kuti mai mugabe vange vachipinda munyaya dzezvematongerwo enyika panguva ino
vakajambiswa nedanda mai ava mai ava vakaita ndikati inini kuseenzeswa kuitwa choko chimbato chekuti rimwe saidi yaona kuti hatikwanisi kukupidza mai mudhurao munhu atinokwanisa kuita kutimukozieni kuti akupidze mai mudhuru ndimai mugabe vaitora kuti popularity yava mugabe inoitwa brush on kumudzimai wacho iyo vadaro vakanga vakunda mai mudhuru vavarimuvha amai avachazobviswa zvavo eventually nekuti havana kuevekiwa mai havana kumbova nekumastructures yepatika kungojambiswa nedanda kudhara vati vapa musoro vakuda kutojambira kupita mupolitibiro.